mvura ichanaya kwese. Hakuna kuti uri kudhorobha, uri kumusha, uri kumapurazi, uri pai. Iyi mvura iyi iri kuuya ende yauya zvechokwadi.
Imi muri kushandawo sei nevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana?
Matunhu edu ese sekuziya kwamunoita mukoma Blessing. Tina ana mudzviki vari ikoko vanotungamira urongwa hwekutidetsera kana tasangana nedambudziko rakadai. Madzimambo edu anoshanda naana mudzviki. Vanotidetsera mapartners edu anoshanda naana mudzviki. Munhu wese pari zvino paanogara ngaapaongorore. Vari mumapani ngavatsvage nzvimbo dzakakwirira dzakavakwa. Kana pasina tine nzvimbo dzatakatara munzvimbo yega yega kuti kana kuchinge kwauya mafashamo tinotidzira pakati. Dziriko nzvimbo idzodzo, tikabvunza mapurisa, tikabvunza vana mudzviki, tinodzoudzwa nzvimbo idzodzo toenda tochengetedza, tochengetedza upenyu hwedu. Muno muHarare ndoma yakanyanya kutangisisa sekuziya kwamunoita. Tina ana budiriro ine urombo kuti takazorasikirwa nemwana ane makore matanhatu akazoonekwa zvake marimwe zuro, kana kuri kuvigwa achavigwa nhasi kana mangwana. Tine imwe kembu zviya takaita pakuwadzana yevanhu vakangogarawo magariro yevanoda. Saka chidzidzo nekuti nzvimbo dzese idzi dzavanogara idzi hadzisi nzvimbo dzakatarwa kuti vanhu vagare. Saka kutaura kudai kune vamwe vari mumapani, vari mumatoro, kunaya kwairi kuita uku haivapotsi. Saka tinovakurudzira kuti vaende zvekunzvimbo dzakatarwa.
Ko mumugwagwa zvinhu zvakamirawo sei nenyaya yemafashamo emvura?
Ndichitaura nemi kudai mukoma Blessing, ndiri kubva kumarondera kwakaita tsaona yebhazi nerimwe gonyeti neimwe mota diti. Unongoona kuti kana kuchinaya dzimwe tsaona dzinoitika, nekuti kana mvura yanaisa kwaunoenda haunyanyi kuona zvikure, unoona zviri pedyo. Saka totarisirawo vachairi vedzimota patota mungava izvii mitara hamuchaiti zvakanaka. Totarisirawo kuti ngatisanyanyomhanya, mawaipa edu ngaashande, magetsi emota dzedu ngaashande, nezvimwe zvese zvinotarisirwa kushanda zvakanaka padzimota dzedu. Ngatisatarisirazve kuyambuka nzizi, kangava kanzizi kadiki kana hombe, kuti yanaya zvishoma, regai ndimboedza ndiende mhiri. Haunohwengurwa, mvura yacho iri kunaya zvine simba.